Masikati akanaka vatereri. Tinosangana masikati anasi uri musi wechina zvita 21, 2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika muSouth Africa, umo vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevana muzvina bhizinesi venyika iyi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa paState of the Nation Address zvinofadza vanoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vanoti zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachirongwa cheState of the Nation Address nezuro hazvina shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuSouth Africa, umo vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe navana muzvina bhizinesi venyika iyi. Pavasvika muSouth Africa, vaMnangagwa vabva vaenda kunosangana nemumwe wavo, mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma. Mushure mukusangana navaZuma, vaviri ava vabva vapinda mumusangano nemakurukota avo. VaMnangagwa vari kuperekedzwa nechipangamazano chavo chikuru vaChris Mutsvangwa, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvekutaurirwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvemaindastri vaMike Bima, pamwe nemunyori mubazi rezvekubatsirwa kubudiswa kwemashoko vaGeorge Charamba. VaMnangagwa vari muSouth Africa vachitsvaga nzira dzekuti vane mari vauye kuzotanga mabhizinesi kuZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa paState of the Nation Address zvinofadza vanoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika. Mumwe wenyanzvi idzi vaPersistence Gwanyanya, avo vanoshanda nePersilon Global Fund Managers, vanoti zvakataurwa pamusoro pemakambani ehurumende kana kuti maparastatals zvinhu zvine musoro sezvo masangano aya asiri kushanda nemazvo, izvo zviri kuita kuti upfumi hwenyika husamire zvakanaka. VaGwanyanya vanotiwo pane zvimwe zvinhu zvina zvavati zviri kufadza nyanzvi dzezveupfumi.
Kutaura kwakaita president kwakasimbisa zvakanyanyisisa zvakatirwa pabudget. Takanzwa isisi kuti nyaya dzeinvestment yekubvuke nyika neinvestment in general inyaya dzakakoshera nyika yeZimbabwe. Saka president vakapata zvakanyanyisisa panyaya dzeinvestment kuti youya sei munyika, youentrage yasei munyika. Nyaya dzemaparasetals inyaya dzakakosha chaizvo, nekuti maparasetals anga achidonhesera nyika pasi, ari kudonhesera nyika pasi, haasi kuita kuopareta zvakanaka zvaanotarisirwa kuti anga achiita. Inyaya iyoyo inofanira kuongororwa napresident munyika medu. Nyaya dzegovernment, maexpenditures ayo, government expenditures yakakura, ndeimwe nyaya chaizvo iri kushungurudza muZimbabwe. Inofanira kuti ionekwe chigadzirise nokuti upfumi hushoma huri munyika hunenge huchidyiwa negavhumendi kunyanyanyanya zvakanangana nemasalaries emacivil servants nezvimwe zvakadaro.
Mungandipa zvinhu zvina here zvamakabata zvamunoona kuti zvinokosha pane zvakataurwa napuresident kana totarisa kune zveupfumi?
Nyaya dzekuti nyika itange kuinvesta ndechekutanga. Investment ikure munyika neproduction ndechekutanga ichocho. Chechipiri chekuti government ireduce maexpenditures ayo kunyanyanyanya takabatana nemareform emaparasetal ndochechipiri. Chechitatu tino takatarisana isusu nenyaya yemitemo yeinvestment inofanira kunge ichigadziriswa maainvestment apinde munyika ndechechitatu ichocho. Chechina takatarisana isusu nenyaya yegovernment employment yekuti kune vamwe vanhu vakawanda wanda vari kungoemployiwa negovernment. Government inofanira kuita yatinoti rationalize kuridusa government expenditure. Zvinhu zvakakoshera nyika izvozvo. Chechina inyaya yecash problem munyika yedu yezimbabwe inofanira kugadziriswa nekuti cash problem yakanyanyisisa. President vakataurawo kuti kugadzirisa cash problem nguva ino kuti yatakatarisana nayo iyi zvingadaizvo kuti zvitore danho rekutsvaga macredit facilities anobatsira panyaya yecash problem munyika panguva ino.
Saka zvese izvi zvinogona kuitwa pamwe chete here uye zvingatora nguva yakadini?
Zvese izvi zvinogona kuitika pamwe chete. Ndingagona kutanga nekumaparasetals. Maparasetals takakurisa zvitaura zvakataurwa kubva kuisa kutaika kuma1991-1992 zvaifanira kuitwa maroadmap akaitwa nekudii asi apatina implementation mucek ndo zvaino. Government expenditure futi the same zvinhu zvaitaurwa zvinozivikwa madocuments aitwa neimplementation roadmap zvese zviripo asi papasina implementation. Saka tingoimplimenta chete zvinhu zviripo kuti zvifambe zvakanaka. Kuinvestment kwatinotaura kuimprova investment climate zvinhu zvisingatori nguva yakareba. Kungoti zvatinotaura ichiti mapublic pronouncements atinoita semaleadership anofanira kunge ari nekutaridzawo kuti tinoda investment munyika. Saka kucreata environment iri conducive ndochokutanga ende hazvitori nguva yakareba izvozvo kuti environment icreate. Asi tinoziva hedu ichiti kuti tizonoriudha maresult chao chao akaita seinvestment zvinogona kutora nguva yakareba. Asi vanhu chavanonyanya kuda ndechekuti zvinhu zvitange kuita muright direction kwete kuti zvinhu zvingochinja mangwana chaiyo chaiyo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare muHarare. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vanoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachirongwa cheState of the Nation Address neZuro hazvina shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. VaGutu vanoti vange vakatarisira zvakawanda kunzwa zvine musoro kubva kuna vaMnangagwa asi havana kugutsikana nezvataurwa nemutungamiri wenyika uyu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Chatishamisa isu ndechekuti statement yaapa yanga iri pfupi pfupi zvokuti chachiri chigwishu vachisiya zvakawanda zvatatitarisira kuti vasataura nezvazvo. Nenyaya yekuti nyika iri parumananzombe tiri panguva yakaoma zvikuru mukaona kudonha kweikonomi, kudonha kweinfrastructure yedu, kana kuri kueducation ikoko kune crisis. Vana vechikoro kunyanyanyanya vehigher education institutions kumayunivhesiti nekumapolitechnic nekumwe kwakadaro havana kana chavanowana panyaya yacho.
Saka vaMnangagwa chavataura chaicho chaicho maererano nekuvakwa kweZimbabwe hapana.
Havangobata vahavo apo neapo, iya inongonzi muchirungu rhetoric. Vataura havo kuti toda rule of law asi toziva kuti hakubva vamugabe vaingotaurawo vachiti rule of law asi muzviito zvavo. Hanzi ivo vaiti zvavaitaura asi so zvavaiita. zvavaiita asi rizo zvavaitaura. Saka apa hapana chachinja apa, nokuti nyaya yekuti tichada kuchengetedza mutemo, tichada kuteedzera bumbiro romutemo. Vakabva vachizvitaura vamunangagwa vanga vari vice president wavamunangagwa wavamugabe sori vamunangagwa vanga vari muhurumende from 1980 ambeta minister briefly vakambeta speaker of the national assembly. Saka tikangoti continuously muna totenda zvaitika, toda kuona action. Ndosaka tanyora isu tichitoda real action, kungotaura aimuroma auzarirwi nervisi.
Tikatarisa zvataurwa zvimwe zvandabata nomukuru wenyika vachitaura kuti ministry yoga yoga yakapiwa mazuva 100 kuti itaridze zvainangwa zvayo, itaridze nyika kwavari kuenda nebazi ravo reurongwa hweministry yavo, munoona zvichiitika here izvi?
Kutaura taimbova muhurumende wotema minista, tinoziva kuti 100 days mwedzi mitatu nemazuva gumi. Zvikaitika izvozvo ini ndingasarenda. Ndofunga muno muHarare muno muZimbabwe mungaita snow yamunayo ukoko kuDC nokuNew York nokuBoston nokuChicago. Ndingarohwa nehana vanarini narini kuti tingazofunga kuti vangaita kuchinja maitiro iye manje. Vachirungu vanotiwo tinenge tava too optimistic.
Ndoti zvavari kutaura vamunangagwa munyaya vataura kuti vanoda kuumba ukama nenyika dzokunze, munoona ivo vachizvikwanisa here sehurumende iri kutonga iko zvino?
Isi tongoti tombovapa nguva, nokuti vataura akazvinangwa zvavo. Hatoda kugadzirisa, tichada kuzodzokera mucommonwealth. Hatidzokera mucommonwealth ndisingazivi kuti zvinganetsa zvakadii kungoti Zimbabwe yadzokera mucommonwealth of nations. Saka kutaura zvose vavanotaura, asi chaitwa chaichai chatingati concrete action yatingati iyi taibata muruoko iyi action yaitwa iyi.
Avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vachitaura vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Vechidiki muMDC pamusoro ndinodzokorora zvekare, vechidiki muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chavo chekukurudzira vanhu kuvhota zvikuru sei vechidiki chiri kubudirira, sezvo vechidiki vakawanda vakanyoresa kuvhota zvikuru sei muguta reHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori wevechidiki mudunhu reHarare mubato iri vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pave nehumbo hunoratidza kuti vechidiki vakawanda vakanyorisa kuvhota pachirongwa cheBiometric Voter Registration Blitz. Vatiwo tariro yavo ndeyekuti vechidiki vacharamba vachinyorisa kuvhota sezvo vezeki vakawedzera nguva yekunyorisa kuvhota. VaNgadzore vanoti chirongwa chebato ravo chebereka mwana chakabudirira chose. Tikatarisa uwandu hwevanhu vanonyorisa kuvhota kusvika pari zvino,
nyaya hombe iri peyandaona nyaya yekuti zvemastudents nemarova mayouth havana zvokuita. So the only basa rangu vainaro is to register to vote.
Vatiwo chimwe chiri kuita kuti vechidiki vanyorese kuvhota inyaya yekuti vari kuda mabasa nekugara zvakanaka. Mumwewo wevechidiki vaStanley Manyenga vati vanotendawo mamwe masangano akazvimirira akaita sana Election Resource Center neZim Rights awo akatenderana nenyika achikurudzira vanhu zvikuru sei vechidiki kunyoresa kuvhota.
Yes, ndoda kutoatenda because ndo vamwe vakatibetsera. Handingati EMDC chete muyouth wese aibva kucivic organization akaona zvakakodzeresa kuti mayouth aringe ari maregistered youth, because mayouth ndo anodetermina future. Mayouth tisu tinochema, saka macivic organizations zveshuwa akabetsera ende nanhasi anga achirikungobetsera. Ndinovatenda.
Mumwe wevechidiki anogara kumbare constituents motion Mugonji anoti akanyoresa kuvhota nekuti ave kuda shanduka komunika uyewo anoda kugara zvakanaka.
Sembare ndakafara streke vechidiki chivetsa kuvhota, takarejista kunovhota ende tichana kunovhota nehuwandu hwedu vechidiki tichiwanawo mabasa sevana vakaita. Tine maqualifications atinawo, macertificates atinawo, tinokwanisa kupindawo mabusiness zvakasiyana-siyana, asi vechidiki tiwane kwachichasiyiwa nehurumende iripo yanhasi.
Mugonje anoti haana wokufara kuti kunyange pave nehurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa haina kusarudza makurukota echidiki uye vanoda kuvhota kuti vasandure izvi. Vanoongorora zvimatongo vatongerwe nyika vaitai madzivai dzevanotiwo rwendo runo pakave nekurudziro yakasimba yekuti vechidiki vanyorese kuvhota uye izvi zvakaitwa nemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira
mabato akaita seERC nemamwe civil society organizations vanga vachikurudzira vechidiki kuti vavhote unogona kuzviona chero paTV chaipo panga pachibuda vana parirenyatwa maDJ vana Lady Squanda zvazvichitokurudzirawo vai vechidiki vanga vachitova excited kunoregister kuvhota nekuti zvanga zvisati zvamboitika kuwana mukana wakadaro wekuti kuregister kwanga kuchipembedzwa kudaro.
VZEC vanoti kusvika nemusi wechipiri pane vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu vange vanyoresa kuvhota. Nemusi wechipiri mumaconstituency akaita sebudiriro vane makore ari pasi pemakumi matanhatu nemashanu ndivo vakanyoresa vakawanda kudarika vane makore makumi mana kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akaita musangano nezuro nevatori venhau uyo wakabuda nechibvumirano chekuti pave nekuremekedzana pakati pemapurisa nevatori venhau. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi remapurisa rinoona nezvekudyidzana nevanhu, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vanoti chimwe chezvisungo ndechekuti mapurisa nevatori venhau varemekedzane apo vanenge vachiita basa ravo.
Tataurirawo zvakare kuti isusu semapurisa tichaitawo kuti pakati pedu mapurisa ave anoziva kuti vatori venhau vane basa ravo ravanofanirwa kuita kuti vanzwisise. Asi iwo vatori venhau vachizivawo futi kuti mapurisa ane basa ravo ravanofanirwa kunge vachiita.
Amai Charamba vatiwo zvimwe zvabuda ndezvekuti vatori venhau havafaniri kunyora manyepo kana mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika.
Tabvumiranawo zvakare kuti nyaya dzekutukirirana kungave kumapurisa kungave iko kuvatori venhau inyaya dzisingavake nyika. Saka tabvumiranawo zvakare kuti tinofanira kunge nyaya dzakadaro dzichiongororwa nemabodies akafanana VMCZ, VMISA nevezuji. Uye zvekuno kumapurisa kwedu tine gwara redu ratinoita kana munhu achinge akanganisirwa vanobvumidzwa futi kunge vachikwidza zvichemo zvavo.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vafosa dongozi vaudza Studio 7 kuti vafara chose apo mapurisa nevatori venhau vataura pachena zvichemo zvavo. Vadongozi vati kunyange vatori venhau varivo vanogara kuchema-chema nemabatirwo avanoitwa nemapurisa, musangano waburitsawo pachena kuti mapurisa haafariwo nemamwe maitiro evatori venhau nemakambani avo.
Chimwewo chatadzwawo kumapurisa chavanga vachigunun'una nacho ndechekuti pane kutadzirwa kwavanoitirwa nevamwe vedu vatori venhau. Saka tadzeya nyaya dzakasiyana-siyana kuti kana vachinge vachinyunyuta nedzimwe nyaya dzedzadziripo vanogona ku kukwidzanya dzavo kumasangano akasiyana siyana sana Zimbabwe Union of Journalists nana VMCZ kuitira kutiwo kana kune vamwe vedu vari kukanganisa pabasa pave nenzira dzokuti tinoona kuti tinogadzirisana sei.
Vadongozi vati masangano anomirira vatapi venhau akazvipira kugadzirisa matambudziko anotarisana nemapurisa kuitira kuti basa ravo nenyika zvifambire mberi. Amai Charamba vazivisa kuti vakatomboisa zvichemo zvavo kune vamwe vapepeti vemapepanhau pamwe nemasangano anomirira vatapi venhau akaita seVoluntary Media Council of Zimbabwe asi havana kuwana mhinduro. Mutevedzeri wasachigaro veVMCZ zvakare vari nhengo yevakuru vakuru vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaKrischinaka vavimbisa Mai Charamba nevamwe vavo kuti vachaongorora nyaya iyi pamwe nekuigadzirisa.
Tinoona uri mukanazve wekuti tidzitarise nyaya idzi tichitendazve kuti vanoda kushandisa maorganizations edu sana VMCZ nana Zuj nana Misa nema Freelancers Association vachitaura nenyaya dzavo.
Amai Charamba vati mapurisa anoda vatori venhau uye vatori venhau vanodawo mapurisa kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Aimbove mubati webande re World Boxing Council resilva Charles Manyuchi anoti vemumahofisi ezvemitambo vanofanira kusandura maitiro avo kuti mitambo isarambe ichiwira pasi sezvari kuita iko zvino. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Manyuchi anoti mitambo iri kuwira pasi zvinotyisa munyika nekuti vakuru vekumahofisi ezvemitambo vari kukanganwa zvavakapindira basa kana kuti havazive zvachose zvavanofarira kuve vachiita mumahofisi aya. Manyuchi anoti vakawanda vakapiwa basa rekusimudzira mitambo vave kutora mahofisi aya semabhizimisi ekumba kwavo vachikanganwa kuti varipo kubatsira nekusimudzira vatambi.
Mitambo yemuno muZimbabwe yese iri kudonha pasi. Chikupa kuti idzike pasi ndeye kuti nomwe munhu anoti kana ari muofisi make anongofunga kuti it's a personal office instead yekuti abatsire vanhu vari panze.
Manyuchi anoti akapedzisira abatsirwa nevekunze vekuZambia kusvika pakutora bhande reAfrica Boxing Union nereWorld Boxing Council mushure mekunge ashaya aimubatsira muZimbabwe.
Kuti ndizoone kwanzi ndinogona boxing ratanga kuonekwa kunyika yeZambia asi muno macho ndaingogona ndichirova munhu wese hapana akanditikogonesa kuti apa tine diamond rakavanzika asi nyika yekunze ndiye yakaita se ndo yakandiona kuti apa tine diamond rota se riri pachena iri ndo kutorwa kwandakaitwa.
Manyuchi nezuro akaparura chirongwa chake chekusimudzira vatambi vechidiki vane tarenda cheCharles Manyuchi Sports Academy icho chichange chine vatambi kwete vetsiva chete asi vemimwe mitambo yakaita sevolleyball, basketball, tennis, netball nesquash. Manyuchi anoti ari kuda kupa mukana neruyamuro kuvatambi vechidiki vane tarenda asi vachishaya rubatsuro rwekuti tarenda iri risvike pavanofanira kusvika.
Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grassroots vachiri vadiki kuti vasabatira mitambo pamusoro vatange vachiri vadiki kusvika vakura kuti vazaexcela kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
Muzinda weManyuchi Sports Academy unonzi watosimuka kuvakwa kuchivhu uko akapiwa nzvimbo pasina muripo yakakura kusvika mahekita mashanu nevechikomba Rural District Council. Semavambo, Manyuchi akanyorerana chibvumirano chemakore maviri nevatambi vetsiva vechidiki vapfumbamwe Evans Usaiwevhu, Future Maziva, Alia Piri, Hassan Milanzi, Melissa Matanire, Caroline Dube, Brandon Dennis naTinashe Majoni avo vachange vari pasi pevarairidzi vetsiva vepamusorosoro. Semutambi wetsiva Manyuchi anoti atanga nemutambo uyu kuitira kuti nhoroondo yakasimba yevatambi vetsiva vemuno pasi rese isadzime nekuwana vanoramba vachiisimudzira.
Patakasvikawo isusu kwanga kuna ana Kilimanjaro, ukauya waya na mosquito zvenyika, nhasi unoona Charles Manyuchi. Saka academy yedu ida kuti mutambo usaperere kuna Charles Manyuchi, uenderere kune vanhu vachidiki vatiri kuzama kuti tisimudzire mukati memutambo weCharles Manyuchi Sports Academy.
Asi Manyuchi abuda pachena kuti kutanga hurongwa hwevechidiki uhu hazvireve kuti haachapinda munhandare, achiti iye ari kugadzirira kutora zvekare bhande rake reWorld Boxing Council iro akatorerwa naKwadratilo Abdulov weUzbekistan. Manyuchi akamirira achakunda pamutambo waAbdazorov naShon Potter uyo ave nemukombe uyu kuti azive kuti acharwa nani kuti atore bhande iri zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Chokwadi kani hupenyu mutoro kambo kanobva kuna Leonard Shakata kachiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika muSouth Africa, umo vari kutarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe chete navana muzvina bhizinisi wenyika iyi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa paState of the Nation Address zvinofadza vanoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvekare manheru na7pm. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. tizivisei nukuti tumila tsamba mosha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pa website yedu www.voashona.com.